exclusive from ZambianMusic24.com.
Unaziya ezinezitakura ende takuda kuti woti gonzi takakwanisa kuspreada love munguva yatairarama. Zvinhu zvinogara zvichingondinetsa wana kuti iyi inzira yedu tese ende tese tichafa.
Hardly ever sleep, I was up all night thinking about the brothers and the sisters that we lost. I'm down on my knees and didn't give Baba heal my pain.
Shaka all my boys.
Yeah, try to move on, I don't know, don't move, I say. And run that out, I see, I'm a more Europe, God, I need you. Chop it up with my brothers. Been a while since I held it down for the streets. So for now, I'ma put my heart on this beat. So for now, I'ma reminisce.
Till we meet again.
I miss the times when you were right here. And I needed you to be there. Now you gone, now you gone forever. Cause lady moon when you're my question God.
Tango to penny chipo, chams nazo tori. Nimosha rutsiko isingaregererwe ne sorry. We have lost so many people, I can't see them around the Singapore. Kurasikirwa nemunhu kwasiyana nekurasikirwa nechidhori. Kusom chakap kwasiyana nekusom munhu akarovera Johnny. My mom is gone, ndakungova onera mufoni. Ndochifunga ndiri alone, vanhu vese vandisisa oni. Dhona kafa chiri mudika kasiya mukadzi nemudhoni. Zvakaoma sedombo mageto youths apera nestone. Mwari panyika musandibvise ndisatambudzika kunge ndiri mapopcorn. Ongoni cause tega tikoni. Zvosarire suva penyu ngatidanane. Rudo tiratidzane pakufa tiperekedzane. Taneta kuradzika vanhu amana. Kuradzika munhu kwatongoda kakurarisa kamwana. Vakatofa nechicken pox kana gwirikwiti vamwe vana. Even chero rush iya kwoitawo hondo kunyika dzana Putin. Mwari pasi rino rine nzara pafuti ari kuti takuda unzvimbo isina zvirwere njodzi kana pfuti.
Hardly ever sleep, I was up all night thinking about the brothers and the sisters that we lost. I'm down on my knees and didn't give Baba heal my pain. Yeah, try to move on, I don't know, don't move, I say. And run that out, I see, I'm on my Europe, so Nico. God, I need you.
Exclusive from ZambianMusic24.com.